Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wesvondo, mbudzi 27, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iwo akusevhi akasikwere muna 2023 vari mwarimo zita ravo nenge ririmo rakanyorwa muballot box vachikwikwidza and vateedzeri vavo vachange vachivavhotera.
Vaimbova gurukota muhurumende vaSevia Kasukwere vanonzi vari kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Asi bato reZANU-PF rinoti harivhunduke mutsindo wejongwe.
Nokuti kana chitima chichifamba munjanji chikanzwa mota kutindira, ingava yemawaya kana yematoi, chingamira here kana kuti kana mbadzika hupfuura, ingoteererawo zvedu sevamwe vanenzeve dzinoda makuhwa.
Imwe nyanzvi yemunyaya dzezveupfumi inoti bajeti rakaturwa namuzvina fundo Mutuli Ncube gurukota rezvemari harina zvakawanda zvarinobatsira vashandi. Morocco yoita maminimini kuWorld Cup nekurova Belgium. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vakasi.
Vaimbova gurukota muhurumende vasati vaenda muupoteri kuSouth Africa vaSevia Kasukwere vanonzi vari kuronga kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya, izvo zvapa kuti patange kukandirana makobvu nematete pakati pavo nebato reZANU-PF. Vakasukwere vakabudawo pane imwe vhidhiyo vachiti vakagadzirira kutungamira uye havasi kuzoita zvakaitwa nemamwe makurukota ari muupoteri anoti vaJonathan Moyo navaPatrick Zhuwao. Vaviri ava vakakumbira ruregerero kuvatsigiri vebato reZANU-PF nekumbotsigira kwavanoti vakaita mapato anopikisa mushure mekuenda muupoteri pakapidigurwa hurumende yamushakabvu Robert Mugabe. Bato reZANU-PF rakabva rati vaZhuwao navaMoyo vakasununguka kudzoka kubato. Patabata vakasukuere vati vanga vasina kusununguka kutaura sezvo vange vari parufu. Asi Tabata mutauriri wechikwata chinovatsigira cheTyson Wabandu Movement vaNtokozi Musipa.
Vakasukuere mashoko avo vakamira by the right choice nekuti mukutaura kwavo kuti hapana midi kuti vai iyo vanokubira ruregerero vari iyo vakatandaniswa nefuti kubva kuZimbabwe. Vari right choice. Muonero wedu ndekuti taifunga kuti vakakanganisa kudzingira vamwe nefuti vachazviona nekufamba kwemakore kuti zvavakaita zvizvizvo zvakauraya musangano. Saka mafungiro edu anga ari kuti vachazoti vakombana huyai batanidze musangano wedu semashandiro aimboita vaMugabe. Asi tiri kuona kuti handivavo vari kuda kufamba mafambiro avo efuti achiramba achidzingira vamwana. Saka mashoko avo akasikuriwa righteous. Asi mashoko makukuto akataura vanhu ndekuti iwo vaSevia Kasukwere muna 2023 varimo zita ravo nenge ririmo rakanyorwa muballot box vachikwikwidza and vateedzeri vavo vachange vachivavhotera.
Saka izvozvo hazvizokonzerese here matambudziko kana muchiti vanenge vachikwikwidza musarudzo vari kudzokera kuZimbabwe here?
MuZimbabwe ndomaari kudzokera, muzvarwa weZimbabwe. Vane kodzero rese munyika muno rekuti adzokere kuZimbabwe nekuti musaro weZimbabwe. Saka kuZimbabwe ndokwaari kudzokera ndimazuva acho asvedera zvekuti twadzose. Tichamuona kufamba muZimbabwe murodhi pasina kutyika nekuti nguva yekutyika yapera.
Asi tanzwawo veZANU-PF vachiti havasi kutombotya vakasukuwere zvachose. Vachiti nyangwe vakasadzoka kubato hazvina kana nematuro sechero zvese zvavanenge vachida kuita hazvibudiriri.
Mucharangarira kuti ndambotaura kuti vanhu vakaba musangano wevanhu ndouya futi vari kuti mugombana watakadzinga nefuti hati kumbomutyi nyaya yekuti maybe vachiri nefuti dzavo vanoda kuti vazomudzingirira futi. Asi zvatinoziva isu nezvekuti teedzeri vakaswere vakawanda and vari redi kuti paanongopinza muzita rake muballot box 2023 vachamuvhotera. Saka tichazviona kuti iyoyo avane futi futi dzavo dzichavhota here.
Mutauriri wechikwata cheTyson Wabantu Movement vaNtokozi Musipa vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
Ndingonzwa tingopopotawo tozongoonawo pamasaisai ari kuSouth Africa kuda kuchida kusoweto kwaanogara. Kubva zvaakatiza munyika akambodzoka paya akatiza zvekare nanhasi hatizivi kuti unoita nezvei ndingoita zvokuonawo nokungonzwa asi zvaanotaura zvake hazvii zvakangofanana nokuti kana chitima chichifamba munjanzi chikanzwa mota kutimbira ingava yemawaya kana yematoi chingamira here kana kuti kana mbadzi kahukura ingoteererawo zvedu sevamwe vane nzeve dzinoda makuhwa asi zvazvinoreva chaizvo handioni zvimbe zvazvinoreva munyaya dzezvematongero ezimbabwe.
Saka bato reZANU-PF harisi kuzoiedza kwezva vakasukuwere kuti vadzoke ndo zvamuri kutaura.
Bato reZANU-PF harikwezvi munhu wakabuda musangano nenzira dzakaita semabudiro akaita kasukuwere kuti agodzoka musangano. Unoziva here paya zvevakuru vomusangano vanogara tiyochidziya nokudzidzisa vose vanoita tambetambereze nemusangano vanodzoka voga havo nokuda kwokuti vanoziva kuti kunze kwemusangano weZANU-PF kunotonhora zvisirambobvi. Unoita sevaya vanogara kumapolar regions kufunda kuti zuva kana kuonekwa kunyura kwara. Saka musangano weZANU-PF musangano wevazhinji ndiyo homwe inokwana isu navamwe vose tose vanoda kuya kwavari asi iwo haukwani muhomwe mumunhu uye hapamborina kana imwe nguva zvayo yapanonzi kana kusina nhingi musangano weZANU-PF basa harifambi. Aiwa saka handizivi kuti nokuda kuti ndifungidzire kuti vakasukuwere ndiani unovapa manyeme kana nyawi renhema rekuti ivo vachazokwezwa nemusangano weZANU-PF kuti vadzoke nokuda kwokuti vasipo musangano weZANU haufambi. Handizivi kuti vanowanei nemanyepa vanopiwa vakadaro manyauka mukanwa harawa kunotaichiyamwa
kubva vazhwau navamoyo zvavakanyora tsamba yavo iya vachiti vari kukumbira ruregerero kuvatsigiri vebato. Pane nhaurirano dzavambozoitawo here nebato nezvenyaya yekuti vadzoke?
Hatina mutungamiriri kana kuti vakuru vemusangano vati vatavo vaona tsamba inobva kuna Jonathan Moyo navapatizhwao ichiuya kwavari fomazi. Saka pari zvino zvamakangoonawo musocial media ndozvatakaonawo hatigoni kurieta netsamba dzakaita seizvozvo nokuti dzinenge dzisina kuya kumusangano.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Urongwa hwekuzeya budget rakaturwa nemusi wechina negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuri kutanga mangwana. Nyanzvi dziri kutarisirwa kupenengura budget iri kunhengo dzeparamende. Kwemazuva mana kubva musi wechipiri svondo rinouya komiti svondo rino komiti yeparamende inoona nezvebudget ichange ichizeyawo budget iri nevanhu. Sangano rinoongorora nezvemashandiro eparamende reVeritas rinoti musi wa6 zvita ndipo vachazozewa budget iri nenhengo dzeparamende. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti havo budget rakaturwa navanxube harina kunakira vashandi zvikuru panyaya dzemitero yavanobatirwa. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Budgeti yakaturwa naminister of finance inoratidza kuti vanhu vachapinda mumatambudziko makuru kuomerwa neupenyu kunyanya takananganira nhau dzematax bans asina kuchinjwa. Pari zvino munhu kuti akwanise kusatekswa anonga achitambira mari pa 75,000 RTGS. Saka minister of finance havana kuchinja matax bans vechireva kuti vanhu vazhinji muna 2023 vachapinda muhigher tax bracket. Mari yavanonga vawedzerwa yotorwa nepakati nekuti vanonga vakukwanisa kupinda mu 40% tax bracket. Ndiyo inonzi zindakupa zindakutorera. Chimwe chisikutifadza sevanoongorora upfumi hwenyika ndechekuti mari dzanga dzichiparurwa nehurumende mubudget dzinoratidza kuti mamwe mapazi sakaita seminister of finance pachezvayo ine mari inosvika kuma $200 billion, mari yakawandisa zvikuru isikaenderana nemashandiro anoita minister of finance.
Asika bazi iri rine mamwe makambani akati wandei wandei anoshanda pasi paro muzvinafundo mugano.
Hongu tinoziva kuti vane mamwe mabazi ari pasi pavo ari sana Zimra, Ziparo neZimstars. Asi minister of finance iri kuratidza mubudget mai iyo pachezvayo kuti ichange ichizobhadhara masalaries evanhu vari pasi peminister of finance mari inosvika $80 billion. Tikatarisa minister of agriculture inova tingati ndiyo the biggest ministry maringe nekuti ine vanhu vakawanda vari muminda vatingati maagritex officers nemaparastata vari pasi payo.
Vari kupiwa mari dzakawanda sei ivo vari kubazi rezvekurima?
Salary dziri kupiwa kuminister of agriculture dzosvika pa $57 billion. Saka ndiyo ministry inganzwisisika kuti inofanira kupiwa mari yakawanda. Zvino zvinogona sei kuti minister of finance yowana mari yakawanda kupfuura minister of agriculture? Zviri kutaura kuti mari idzodzi dzichashandiswa zvisiri izvo nekuti hadzingaendi kumasalari.
Asi munofunga kuti chikonzero chei chaita kuti vapiwe mari iyi muzvinafundo?
Yangoiswa pa cost center yemasalaries zvezita. Asi isu tiri kuona kune kuechazoshanda kusiri iko zvinonga zvaakubvisa nyaya dzetransparency and accountability. Chimwe chiri kuti netsa futi chekuti minister of finance havana kubvisa 2% tax. Saka zvinoreva kuti tinoramba tichingotekswa kwatiri kuenda kumberi pamazim dollar. Hongo vadzikisa 2% tax ye foreign currency yanga iri pa 4% kuenda pa 2%. Asi 2% iyi yagara iri marwadzo nekuti vanhu havana mari yakawanda vachirangaramba vachingotekswa nehurumende.
Chamukatiwo muzvinafundo Ncube vakwanisa kuita mubudget mavo muchii chinopembedzwa?
Zvatingafunga kuti zviri nano mubudget ndezvekuti vavaisa mari yakati wandei kubazi rezvedzidzo nebazi rezveutano. Asi dambudziko rangu randinoona makore nemakore ndekuti mapazi iwaya vanopiwa mari yakawanda asi minister of finance havazodisbursi mari yacho nenguva.
Ko iro bhajeti rinotiratidzei pamamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi?
Tichitarisa kuti remangwana rakajeka here nebhajeti? Harina kujeka. Zviri kuratidza kuti nyika icharamba iri mumarwadzo einflation nekuti expenditure ichaitwa nehurumende gore rinoteera iri ichaita kuti mari iwande mumarket marets otanafurikuta chimbwa mupengo. Saka hakuna kujeka kwatiri kuenda. Naivowo minister of finance vazviratidza mubudget havana kubopa target yavo zvavaita makore ese annual inflation nekuti ndinofunga nevadzidza kuti makore ese avaimbopa target vaiipotsa zvakanyanya.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanga vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana pakati pehurumende nevarwi veM23 kunonzi kwambomira kwemazuva maviri muDRC. Mutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi vakaenda kuAngola uko vakatenda kuti paitwe chibvumirano cherunyararo nevakavapandukira ava. Kurwisana kwakanyanya kuri kuitika kuGoma. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, nengo dzemaRepublicans dzave kutungamira dare reHouse of Representatives muAmerica dzinoti dzichaenderera mberi dzichiona kuti America icharamba ichibatsira Ukraine muhondo, asi dzichiti dzinoda kuona kuti rubatsiro urwu runenge ruchifambiswa sei. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevadiki kana kuti Youth Forum.
Ini ndinoitwa Boris Mugutsi, ndini munyori anoona nezvemitemo munyika rezvinhasvo kana kuti legal secretary. Ndiri mudzidzi wemuZimbabwe kuMidland State University. Chirongwa chatinacho seboka rezvinhasvo, boka revadzidzi, chekuti vadzidzi vanori pekuvhota chakamira chakadai. Tiri kufamba muzvikoro zvese zvepamusoro, mauniversities, mumakolleges, mumapolytechnics. Tiri kupinda tichikurudzira vechidiki kuri tisakuvhota. Tinovapa yatinoti voter education. Tapedza kuvapa voter education, tinotsvaga atinoti mavirgin voters. Ama 2000 mazhinji havana kunyoresa kuvhota. Ndivo vatinotora tovapa zvekufambisa, tovatsvagira transport, voenda unoregistra kuvhota. Pari zvino tatotifambei zvakanyanya, asi ticharamba tichifamba kusvikira taona kuti vechidiki vese, astudents ese, anyoreka kuvhota panosvika pa 2023.
Chikonzero chei chavari kupa chekuti vatadze kuenda kunonyoresa kuvhota vanhu vakawanda munyika vachifunga kuti ndo vanonyatsoziya zvakakoshera iyo kodzero yekuvhota?
Takatonyanya mune vechidiki pakushanda kwatamboita navo zvazvino. Vechidiki havatorina basa kungoshayiwa hanya nenhau dzesarudzo. Vanoona sekuti sarudzo hadzina chekuita nezveupenyu hwavo. Ndokusaka tiri kuvapa yatinoti voter education, totsanangurirana navo kuti sei vachifanirwa kuvhota uye zvakakosherei kuti vange vachinovhota. And imwe nyaya iri kuita kuti vechidiki vasade kunovhota nyaya dzesarudzo dzinomboitwa muZimbabwe. Vanogona kupa mienzaniso yesarudzo dzakawanda kubva mune dza 2000 kusvikira pane dzakapedzisa dza2018. Vanokuudza kuti maelections haashandi, haakwanisi kuita kuti tibvise hurumende yahudzvanyiriri yezanupf iripo.
Saka mushure mekuvadzidzisa kudai, zviri kubatsira here?
Ndinoti zviri kubatsira zvakanyanya, asi hakuzoshayi kwaakonhii. Kune nhunzvatunzva dzisingadi kunzwa nyaya idzi dzekuti chero ukapedza nguva yako uchivatsanangurira havana chavanobata. Asi tinofara kuti veruzhinji, vadzidzi vazhinji, mastudents mazhinji ari kutambira shoko here nemufaro. Kana makatarisa, muchitarisa mafambiro ataita pari zvino, naona kuti taregistisa vanhu vakati wandei kudaro, vakati wandei. Nokudaro tinoti haiwa, zviri kufamba, shoko riri kutambirwa, vechidiki varunzwisisa.
Takaona vana vachipinda mutsaona vachienda kunoregista kuvhota, ivo vadzidzi vezinhasvo, zvakafamba sei?
Tine hurongwa nezvakaitika ipapo vechidiki, mastudents ekuGreat Zimbabwe akabata nekuRCU. Vakange vapuwa transport saizvozvo. Pakatanga paenda boka rakaenda richinopa voter education, vachibva vanyora mazita, vachibva vasarudza zuva ravakaenda kunotakura vanhu kuti vanonyorese kuvhota. Vaakudzoka ndo pakaita motokari itsauna yakabva vhiri, pakakuvara vadzidzi vanokwanisa kuita
Munofunga kuti munokwanisa here kusvitsa uwandu hwamuri kuda panozosvika nguva yekuti kunyoresa kuvhota kwavharwa vanhu vaakuda kupinda musarudzo dzegore rinouya idzi?
Tiri kushanda semadhongi kuti panosvika nguva iyi tarisiro yetu ndeyekuti 80% yemastudents inge yarejista kuvhota, nekuti tinoona sekuti sarudzo idzi dzakanyanya kutikoshera isu vadzidzi, nekuti tisu tichange tichinopinda munyika isina mabasa, nyika yakaondongwa, nyika ine udzvanyiriri. Nokudaro tichatya kuti tishandise mukana uyu kuti tinge tichikokorodza vose vadzidzi vafane vagotera hurumende iri nani kuitira kuti pavanozopedzawo zvechikoro zvavo vachinopinda munyika vapinde munyika ine mabasa vapinde munyika ine utongi hwejekerere vapinda munyika isina uti
mukutarisira kunyorisa vadzidzi vangani
ndikati tishande nemanhambazi zvinhu zvinogona kutineta asi chatiri kutageta ndechekuti patinoengeja mastudents ari mumagroups tikasvika kana kuti vari 15 kune iya yekusecha pafoni yekuti star 265 ndiye atinoita ukaita pafoni pako tikatokuona usina kunyoresa kuvhota tobva taita kuti titotaure newe ukwanise kuinge uchinonyoresa kuvhota nokudaro ndekuti 80% yemastudents iri kufanira kunge yanyoresa kuvhota pachazosvika sarudzo idzi ende kwatiri hatichinji zvakangooma nekuti shoko riri kutambirwa mari yetransport iyo iri kuzotombotiperera tinozotombosvika panguva yekuti tinopererwa nemari yekutakura vanhu avo zvakafanana nepari zvino ndaitaura nevadzidzi vari kuezekiel guti university vari kundii mukoma borisi huyaitisakure vadzidzi tine vadzidzi vanokwanisa kuita 76 vari kuda transport mari iyo hatisati tatoiwana nechekumhanya mhanya tinge tichinotsvaga mari iyoyo vakwanisa kuti vachinonyoresa kuvhota
ko sei musiri kutaurawo nezeki kuti iende kunonyoresa vanhu muzvikoro
nyaya yezeki inyaya yakatiomei nekuti patakatanga chirongwa ichi ndo matangiro yakaita takanzora kuita nhaurirano navo tichiti vaende vanoise masenders avo ikoko kuti vadzokorore iya vanoti bris asi hazvina kubuda sematarisiro ataita nokudaro takuona kuti isu takufanira kutongomira nezviripo toenda tinonyoresa kumahofisi avo anenge ari padhuze acho.
Aiwa, tinokutendai mukoma Boris nekupinda muchirongwa chedu.
Mazvita.
Avo vanga vari vaBoris Muguti, vanova munyori wezvemutemo musangano revadzidzi reZinasu. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichiti ndinofara zvikuru kuti tiri tose muchirongwa chedu chezvechitendero. Tendero. Nasi tine mubvunzo wakanangana namufundisi David Simango zvakare uchibva kuna amai Sivanda.
Makadiko baba Wande nevateereri vose vezvechitendero. Ndanga ndichikumbirawo kuti mundibvunzire kuna Reverend Simango mavhesisi ari kundinetsa ari pana makonaini mavhesisi 18 na19. Pano murume akauya nomwana wake akanga achirwara kuti azonamatirwa akawana Jesu vasipo, vadzidzi vakakona kubvisa mweya wakaipa. Saka Jesu paakati achisvika, murume uyo akaenda kuna Jesu akati, ndauya nomwana wangu kuti muzomunamatira asi vadzidzi venyu vakona kubvisa mweya wo. Saka Jesu akatotsamwa akati, munoda kuti ndisvike rini muchiti kana Jesu asipo imwe hamugoni kubatsira vanhu? Saka vadzidzi vakazoti vavabuga naJesu pavhesi 28 vakatozobvunza Jesu kuti kune mhaka yei takona kubudisa mweya wakaipa. Jesu unotaura kwavari futi pavhesi 29 kuti zvorudzi urwu zvinotoinda kana munhu achinamata. Saka ini zviri kundishamisa kuti kana achiti kwai zvorudzi urwu zvinoinda nokunyengetera, ivo vadzidzi vakanga vachimbobisa mweya wakaipa. Tikatarisa kuna Marko 6 vhesi 13 vadzidzi vaJesu vanga vachimbobisa mweya yakaipa. Saka ndozvandanchidawo kuti dene mufundisi vandibatsirawo ipapo.
Manheru akanaka mufundisi Simango, mubvunzo wenyu uyo.
Manheru akanaka ibaba Wande nevateereri vedu vestudio 7. Tinotenda nemubvunzo pamusoro pamako chapter 9 apo Jesu waiva navadzidzi vake vachibudisa mweya wakaipa. Saka nyaya iri pano tinoona kuti Jesu waiva nevamwe vadzidzi vanokwana vatatu vaakakwira navo gomo kundonyengetera. Paakanga achinyengetera kubani uko kwakasara vamwe vapfumbamwe. Ndipo pakauya baba ava nemwana wavo vakakumbira kuti vadzidzi vadzinge mweya wakaipa kumwana uyu, asi vakakundikana kudzinga dhimoni iroro. Ngationei panapa kuti pavhesi 17 panotijekesera kuti mumwe wavazhinji akauya akati, mudzidzisi, ndauya kwamuri nomwanakomana wangu uno mweya wembeveri. Saka mwana uyu kurwara kwake kwaikonzerwa nomweya waimukonzera kuti ave zvaari. Saka vadzidzi havana kugona kudzinga mweya iwoyo. Jesu ndopaakazorayira kuti uyai naye kwandiri. Achibva adzinga mweya uya akaita zvokuurayira achitaura achiti, iye Jesu buda pamunhu iwe mweya wembeve newe mweya wematsi urege kudzoka futi kumwana komana uyu saka mweya uya ndokubva kubvundisa mwana uya achibva awira pasi akapopa mafuro richibva rabuda dhimoni riya ndokubva raenda zvakashamisa vadzidzi vake vakati kosei tisina kugona kudzinga dhimoni iroro iye Jesu akavapindura akati rudzi urwu saka toda kuona pano kuti anorevei kana achiti rudzi urwu zviri pavhesi 29 Jesu unoti rudzi urwu harutongobudi asi nokunyengetera saka tinoona dambudziko racho kuti rwaiva rudzi rwomweya hwakanga hwakabata mwana uyu ngatizivei kuti mweya yakaipa ina marudzi akasiyana-siyana ine nhanho dzakasiyana-siyana ine maranks akasiyana-siyana saka rudzi rwacho runotaurwa najesu panapa rune nharo zvokutoti kuti rubude munhu anonamatira wacho unofanira kunge uri munhu anonyengetera nokuzvinyima zvokudya nokutsanya zvinoreva kuti unobva wava munhu anozvipira zvizere mukushanda diviro zvomweya kukunda nyama saka naizvozvo zvinokukonzera kuti uve nesimba nokuti unenge wakarerekera kudivi ramwari nomwoyo wako wose unenge wakazvipira unenge uri munhu anoratidza kuti pano ndinovimba namwari chete saka kunyengetera kuvimba namwari kunyengetera kutaura kuti inini handingagoni ndiri ndega saka kunyengetera nokuzvinyima zvokudya kuratidza kuzvininipisa kuti handingagutsi nyama yangu iyi ndichashingirira kugutsa mweya wangu zvino wadaro mweya yakadarowo inobva yakutyavo inobva yabuda nokuti ine nharo saka jesu akataura achiti rudzi urwu kwaireva rudzi rwemweya yorudzi irworworwo rwaitambudza mwanakomana uyu saka muchiona kuti vamwe vanhu vanonzi uno mweya wengozi uno mweya wakati uno mweya wakati mweya iyoyo inosiyana-siyana saka imwe yacho inotonetsa kubuda nokuda kwokuti iko inenge ine rengi repamusoro rokutambudza saka ndinokurudzira vose vanamati kuti zvimwe zvinhu zvinokunetsa nezvinokutambudza sungirira kunamata unokunda unobudirira nokuda kwokuti kunamata unenge uchiratidza kuvimba kwako namwari isu tinovimba namwari ngatirambe takadzikisa gejo remunamato nokuti pakunamata ipapa ndipo pano kukunda kwedu nokubudirira kwedu
tinotenda zvikuru netsananguro yamatipa mufundisi Simango
tinotenda zvikuru baba Hwande nevateereri vedu
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo tumirai maaudhiyo enyu kuwhatsapp nhamba dzinoti +1 301 919 8140 ndini tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro
aiwa tinotenda tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata chechrist like choir chine kambo JC Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbokupai zviri kuitika kumakwikwi FIFA World Cup 2022 ari kutambirwa kuQatar. Pamutambo uri kutambwa iko zvino Croatia yakarova Canada 2-1 kwapera iko 67 minutes. Pane mumwe mutambo Morocco yave nyika yechipiri kubva kuAfrica kukunda mumutambo weWorld Cup mushure mekushura mare nekurova Belgium 2-0 nhasi. Chikwata chemuAfrica chakatanga kukunda kumakwikwi ari kuitirwa kuQatar aya iSenegal iyo yakarova Qatar 3-1 kusvika pari zvino France chete ndiyo yabudirira kupinda muchikamu chechipiri chemakwikwi aya. Nhasi mumwe mutambo watambwawo wapera wakadai Japan yarwa 2-1 neCosta Rica. Aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vaimbova gurukota muhurumende Xavier Tyson Kasukwere vanonzi vari kuronga kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya. Asi bato rezanu PF rinoti harivhunduke mutsindo wejongwe. Morocco yoita maminimini kuWorld Cup nekurova Belgium 2-0. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.